Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 18, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dzounzwa kudare redzimhosva dzimwe dzakatyoka makumbo mushure mekuitwa akafira mberi dziri muusungwa. Vari kupomerwa mhosva dzeuori pamwe navo wikini wechivhayo vokundikana kunopa humbo kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mumwe mutori wenhau weStudio 7 akashaya muHarare nezuro mushure mekurwara kwenguva pfupi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta, ava Mike Chimombe nava Moses Mpofu vana muzvina bhizimusi vari kufungidzirwa kuti vakaita uori pamari inosvika mamiriyoni makumi mana emadhora kana kuti US$40 million yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Anoti vaviri ava havasi kukwanisa kuzvipira kuZimbabwe Anti-Corruption Commission sezvo vari kunze kwenyika. Vaviri ava vanonzi vaishanda navawikino chivhayo vanonzi ndo vakafukura hapwa vachiti vakabata mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti dzvi zvekuti hapana chinovawana. Asi mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba vanoti vachivhayo vaingoita gudzira mukanwa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vachivhayo kuti vati vaenda here kuzaki kunopawo umbovo. Zaki akati vakatadza kuuya voga vachanoita zvekuvamanikidza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro weDisability Reform Coalition vamasimba kuchera.
Ya, ndinoona sekuti sangano rezaki harina kutarisa uwandu hwemari iri kutaurwa panapa anova mamiriyoni makumi mana amadhora ekuamerica. Yaifanira kunge yakaratidzawo kuti inyaya yakakosha. Sazviri kuitwa nezaki mabatiro avari kuita nyaya iyi zvikuru sei takatarisa mari dzacho dziri kutaurwa nezvadzo handioni sokuti ndozva zvaifanira kuita.
Vanenge vachifanirwa kuita sei vakuchera?
Vaifanira kunge vakamhanya mhanya uye vaifanira kunge vakabata vanhu vasati kana kuvadzivisa kubuda munyika.
Izvozvo kunzi munhu anonzi uri kuferefetwa woita zvokukumbirwa kunzi auye kuzobvunzurudzwa, ndizvo here zvinosimboitika izvi?
Vezvati vanenge vachiti nyaya haisati yaenda kumatare, saka vanenge vada kunzwisisa kubva kune ava vavanenge vachiti vakapara mhosva nezvenyaya yacho. Asi takatarisawo uwandu hwemari yatiri kutaura, zvanga zvakakosha kuti patorwe matanho anoita kuti vakomana ava vambomira kubuda munyika kusvikira zvaonekwa shuwa kuti havana mhosva dzavakapara.
Ko ipo panotaurwa nyaya yemari dzakawanda kudai kunzi vakapiwa bhizinesi ringori neinvoisi inotaurwa mazimiriyoni, mabhizinesi anongopiwa mabhizinesi akadai asina kuunganirwa here zvinoitwa zvamatenda zviyana vamwe?
Nyika ine mutemo unonzi Public Finance Management Act unotsanangura zvizere uye zvakajeka kuti mari dzehurumende, mari dzeruzhinji dzinofanira kufambiswa sei. Mari iri kutaurwa apa imari yokuti takatarisa mutemo wePublic Finance Management Act zvinhu zvingadai zvaifanira kunge zvakaenda kutenda.
vanongura nyadzo zveupfumi vari sachigarawe Disability Reform Coalition vamasimba kuchera vari parunare kuBritain naIvan Zisininga weStudio 7.
Phezulu kokubandlululwa wabo kanye lenkinga okungenzeka babhekane lazo empilweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingulusi Selemani Yasini.
Mutori wenhau weStudio 7 Lucy Yasini akashaya nezuro manheru kuchipatara chaSt Anne's muHarare mushure mekurwara kwenguva pfupi. Lucy akatanga kushandira Studio 7 muna 2008 mushemhe kungoshandira nepfenyuro yeZBC uye SABC News. Sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists ratumira mashoko enyaradzo richiti nyika yarasikirwa nemutori venhau anga aine makore makumi matatu achiita basa iri uye akazvipira. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vanoti vaishanda zvakanaka naLucy. Vati aive nhengo yesangano ravo uye akashanda kukurudzira nekushambadzira mabasa avo muHarare kana kuti advocacy. Vati rufu urwo runorwadza zvikuru. Mumwe mutori wenhau akashanda naLucy Anna Chibamu uyo anoshandira bepanhau renewzimbabwe.com anoti arwadziwo zvikuru nekushaya kwasawira wake.
Ndinobatikana nekurasikirwa kwandaiita neshamwari yangu ndakazvimirira. Achi takamirira majournalist ose, especially vatapie nhau vanhukadzi. Tinoona kuti Lucy anga akabata media industry yese yemuZimbabwe nekunze. Anga asina kuti ndinonyorera independent media kana kuti state media, because akamboishandira state media yacho akaenda independent. Even kumaNGOs akanga ariko achibata basa rake reutapi wenhau. Kurasikirwa kwataita nemunhukadzi uyu vanhu vakabatikana vainoziva achiri kushandira kuRadio 4 nekuStudio 7 kwaanga achishandira, unotoona kuti vanhu havana kana simba rekutsanangura kuti kurasikirwa kwataita uku tichazvifambisa sei. Lucy aidzidzisa vachidiki vari kupinda mune zvekunyora, and akanga asingatye. Anga ari munhu akazvimirira pabasa rake asingatarise kuti uyu ndiani uyu ndiani. Saka kurasikirwa kwedu kwakakura.
Pati pane urongwa here hwekuti muzvare Lucy Yasini vacharadzikwa kupi?
Veukama vachiri kugadzirisimeya dzacho kuti vaone kuti vachanomuradzika kupi. Saka zvizere tichange takuzviziva nezuva ramangwana remusechitatu.
Muchange muri kurangarira muchakabvo Lucy Yasini sei?
Ukataura neumwe neumwe journalist wechikadzi kana wechirume anokutaura kuti Lucy anga ari munhu akafaranuka, aive munhu aiziva zvaaiita muupenyu hwake. Tinoona nemabasa ake akabata, akarera vana vake vakagraduata kuyunivhesiti vese vari two, akavaka imba yake achimira semunhukadzi aishanda munguva yakaoma muZimbabwe. Tichangomurangarira semunhu anga aine rudo, anga achishanda zvakaomarara semunhukadzi wemuZimbabwe ari mutori wenhau.
Mutori wenhau Anna Chibamu ari parunare muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Apo nyika iri mumwedzi uno wachikumi wekucherechedza kukosha kwakaita utano hwepfungwa muvanhurume, vakomana nevarume vechidiki vanoti dzimwe nharaunda dzavanogara hadzisati dzava kuzvigamuchira kuti vanhurume vane zvinetso zvinogona kukanganisa pfungwa dzavo zvinoda kupedzwa nemubatira pamwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Shingaiwe, uri munhu wemurume? Nyarara, varume havachemi. Uku ndiko kumwe kutaura kunoitwa nevakomana nevarume pavanosangana nenguva dzakaoma muupenyu hwavo. Asi masangano akaita Serendinewe Foundation anoshanda nevechidiki munyaya dzezveutano hwepfungwa anoti vechidiki vakawanda vanopedzisira vaita zvirwere zvepfungwa kana kuzozviuraya kana vakasabatsirwa munguva yekuda rubatsiro. Mumwe wechidiki anogara muHarare, Bruce Gunyere, anoti vakomana nevarume vechidiki vari kusangana nematambudziko akawandisa muupenyu hwavo.
Chikutanga kutoshaiwa chaiko. Ndamunhu anenge achifanira kuti achengete mubereki wake akamuitira zvakanaka, bhati anosvika pakutokura achitadza kuriritira vabereki vake. Chechipiri madisappointments chaiwo, kurasiswa, bhiti mumamereji, bhiti pai, iko kushaya mabasa, zvakonzeresa zvakawandisa.
Mugari wemuHarare zvekare ari wechidiki Norbert Bashi anoti zvinoita sekuti vasikana vanochengetedzwa kudarika vakomana, zvinosiya vakomana vakayanikwa pachena.
Tikada kuchitarisa kana mungava hamumba chaimo, vabereki they are more concerned nekuti mwanasikana anonoka kuya kumba than iwewe mukomana, nokuti unongoshungonzi unokwanisa kuzvichengeta, which hazvisirizvo dzimweni dzenguva dzacho, nokuti tinenge tichitodawo rudo irworwo, tichitodawo focus iyo inenge ichipiwa mwanasikana.
Musikana anodzidzisa vamwe vechidiki nezveupenyu kana kuti life coach Eva Mokangani anoti vasikana nevakadzi vanokonzeresawo kuti vakomana vasagadzikane mupfungwa kana kuchitariswa nyaya dzerudo.
Mumwe anogona kudana nevasikana vanenge vane mahigh expectations, anda kuti uprovide zvese, pamwe zvinodhura, pamwe anenge ari expensive test, anenge achida pamwe Brazilian $100 iwo, pamwe nemari yawo kutambira, pamwe hautoshandi, but hakwanisi kuzvinzwisisa. Izvozvo zvinozoita kuti mukomana wacho anozozviona kunge ari kukundikana, sikwe dzenguva opinda kana muzvikwereti, zvinozomukonzera kuti aite depression nekuti ari kuda kufadza bhebhe, ari kuda kudiwa.
Masangano anoshanda nevakomana nevarume akaita seRepadare pamwe chete neFathers Against Abuse anoti chizvino zvino ndicho chimwe chakonzeresa kuti vakomana vasangane nezvimhinga mupinyi zvakawanda mukurarama kwavo. Mukuru wesangano revarume Svinurai Vhuka Nematota vatemba Nzounenda vanoti dambudziko rekusagadzikana mupfungwa rinogona kugadzirika bedzi kana vechidiki vakawana mikana yekuzvipundutsa.
Muchaona kuti varume vechidiki ava havana yatinoti economic empowerment yekuti vakwanise kuwana zvikwanisiro zvekuti vabatsirike mukurarama, zvinove zvinozokonzera futi matambudziko mukurarama. So ndiri kungoti inini ndinoziva kuti kune mamwe maproblems asi tikaadressa nyaya yepoverty amongst vakomana nevarume vechidiki tinenge tasolva nyaya hombe.
Nyanzvi inoshanda nevechidiki uye vari mukuru wesangano reInternational Coaching and Mentoring Foundation vaBlessing Duri vaudzawo Studio 7 kuti panoitwa zvirongwa zvekusimudzira madzimai munharaunda, varume ngavawaniswewo zvavo.
Munzvimbo dzedu dzatinogara mune mapoka akawanda ari kubatsira vanhu vechisikana nemadzimai kuti vakwanise kuzviriritira, and tinoona zvakare kuti mapoka iwawo mashoma ari kunangana nana baba nevakomana. Dai tanyatsocherechedza tiwanise mukana yakainzana yekudzidzisa vanakomana nevanasikana maringe neempowerment.
Kunyange paine zvizhinji zviri kuitwa kuedza kuchinja muono yekuti varume havasi vanhu vakagadzirwa nesimbi asi vanhuwo venyama, mufambo uchiripo kuti nharaunda dzigamuchire muono uyu. Sangano reWorld Health Organization rinoti muZimbabwe varume vakawanda kudarika madzimai vari kuzviuraya kana vasangana nezvinetso zveupenyu. WHO inoti iri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuzviuraya muZimbabwe nekuda kwekushushikana mupfungwa. Muongororo yakaitwa muna 2020 vanhu gumi nevasere pazviuruzana kana kuti 18 per 100,000 vakazviuraya munyika. Uwandu uhu hwakadarika hwenyika dzakawanda pasi rino. Pasi rose uwandu hwevanozviuraya zvikamugumi nechidimbu pavanhu zviuruzana kana kuti 10.5 per 100,000. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kutarisirwa kushika muNorth Korea nhasi, uko vari kutarisirwa kunyorerana chibvumirano chekusimbaradza nyaya dzekudyidzana nemutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un, zvikuru munyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeMalawi vaSaulos Chilima vakaradzikwa nezuro kumusha kwavo kunchewu kuchamembe kweguta guru renyika iyi reLilongwe. Mhuri yavaChilima inoti iri kuda kuti paumbwe komiti yakazvimirira yoga kuti iongorore chakakonzera kuti ndege yavo idonhe musi wa 10 mwedzi uno. VaChilima vakafa pamwe nevamwe vanhu vapfumbamwe. Zimbabwe nedzimwe nyika dzemusadic dziri kukurudzirwa kuti dzisimudzire nyaya dzezveupfumi kuti dzikwanise kutora mukana wechibvumirano chekutengeserana pasina mitero cheAfrican Continental Free Trade Area. Chibvumirano ichi chine nyika 55 dziri mugungano reAfrican Union uye masangano masere anomirira masangano ematunhu ose muAfrica. Izvi zvakabuda pamusangano weCEO Africa Roundtable wakaitwa kuVictoria Falls svondo rapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano uyu kuti hurumende yavo iri kuedza kusimudzira vemabhizimusi munyika sezvo Afrika ine musika vakakura nekuda kwekuti ine vanhu vanodarika biriyoni imwe chete kana kuti 1.3 billion. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro weBoard CEO Africa Roundtable vaOswald Bina.
Gore rino musangano uyu wanga wakati kurei nokuti wanga une nyika dzinokwana kuita ina.
Inyika dzipi idzi vaBina?
Zimbabwe, Zambia, Malawi neBotswana. Musangano wakatanga nenyaya dzekuda kunzwisisa chimiro cheupfumi muAfrica. Tichitarisa maringe nekuti izvo tinofamba sei vemabhizimisi nehurumende kuitira kuti izvo tikwanise kunge tiine upfumi hwakakura hwakatsiga muAfrica. Takataura nyaya dzemafuta, nyaya dzemagetsi, nyaya dzetechnology. Tichitarisa maringe nekuuya kuri kuita Fourth Industrial Revolution neArtificial Intelligence. Takataura zvenyaya dzekuvaka migwagwa, tikataura zvakare nenyaya dzemari.
Zvii zvamaitaura panyaya dzemari apa?
Maringe nekuti izvo mari dzemuAfrica dzinofanira kunge dziri dzinokwanisa kuti izvo tinge tine mari dzekuti kana takutengeserana titengeserane zvisi pajekerera. Gore rino iri Zimbabwe yanga yakatungamirwa namukuru wenyika nemaminista mashanu, saka vanhu ivava vakatitaridza kuti chokwadi vane chidonzo chekuti hurumende dzishande nemabhizimisi.
Ndezvipi zvamakawirirana pamusangano uyu kana kuti zvisungo?
Chekutanga tatarisana nemusika mukuru unonzi AfCFTA. Tine zvidanho zvatinofanira kutora senyika dziri kuno kuchamhembe kweAfrica dzekuti tiito chipango chedu chekutengesa muAfrica kuti tibve pa15% yatiri kuti tikwidze kumusoro. Chechipiri takaita chisungo chekuti mari inotenga nekutengeserana ngainge iri mari ine pundutso inotenga. Chechitatu takawirirana kuti izvo kuti izvo vemabhizimisi vaite mabasa. Kune makambani ehurumende munyika dzedu dzeAfrica anoita kuti izvo abatsiridze hwaro hwekuti mabhizimisi ashande, atinoti state owned enterprise. Izvozvo takakumikidza zvikuru sakuhurumende kuti izvo kana paine zvinenge zvanetsa kune makambani akadaro iwayo, zviri nani kuti wamavhure vopa vemabhizimisi vonge vachimhanya nawo. Chekupedzisira takakumikidza hurumende nevemabhizimisi kuti zvakakosha kuti vanga vachitaura nguva nenguva kuitira kuti patinogadzira hwaro hwekusimudza upfumi hwemuAfrica inofanira kunge iri nyaya yekuti tese tinenge tine zvibinge mukati menhaurirano idzodzo.
mukuru webodre CEO Africa Roundtable wa Oswald Bina, vari parunari muharari na Blessing Zulu Studio 7. Dare repamusoro soro muAmerica re Supreme Court svondo rapera rakabvisa mutemo unorambidza chimwe chinhu chinoiswa papfuti dzakawanda dzisiri zvigwagwagwa kuti dzikwanise kushanda sezvigwagwagwa dzichiburitsa mabara akawanda munguva pfupi. Danho iri rinoita kuti nyaya yepfuti nevanopfuti zvirambe zviri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica iri kuitwa gore rino. Mutoro wedu wenhau weVOA Scott Stearns anotipanya izvizere iyo yamunoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Bumstock zvinhu zvinowedzerwa papfuti mushure mekunge dzapera kugadzirwa izvo zvinodzipa simba rekuburitsa mazana emabara paminiti imwe chete. Zvakarambidzwa kushandiswa nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump muna 2018. VaTrump avari kumirira bato reRepublican musarudzo dziri kuitwa munambudzi vakati mangwana nano tapedzisawo urongwa hwekudzika mutemo mutsva unorambidza kuvandudzwa kwepfuti kana kuwedzerwa mabumstock. Danho ravaTrump iri rakatevera kupfurwa kwevanhu pane imwe konzati kuLas Vegas muna 2017 zvakasiya vanhu makumi matanhatu vaurayiwa. Munhu akapfura vanhu uyu akashandisa pfuti yakaiswa bumstock kupfura mabara anodarika chiuru chimwe chete ari pafafitera remwe hotera. Mukurasa kwaro mutemo uyu svondo rapera, dare reSupreme Court iro rine vatongi vakawanda vanotsigira kuchengetedzwa kwetsika dzechinyakare rakati hurumende yavaTrump yakashandisa masimba ayo zvisizvo mukurambidza kushandiswa kwezvombo zvakavandudzwa nebumstock. Danho iri riri kuita kuti nyaya yepfuti inge ichiramba iri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Vari kutsvagira vaTrump rutsigiro vakati zvizvarwa zveAmerica zvinofanirwa kuremekedza mutongo wedare repamusorosoro iri. Musi wechishanu vaTrump vakaudza vanhu vaive pamusangano wekupemberera zuva rekuzvarwa muFlorida kuti kusarudzwa kwavo kuchachengetedza kodzero yekuve nepfuti iri mubumbiro remitemo yeAmerica kana kuti US Constitution's Second Amendment. VaTrump vakati
we got to get people gun owners you're not going to have your gun very long if you don't because they want to take everything away.
Tinofanirwa kuwana vanhu varidzi vepfuti kuti vavote. Hamusi kuzokwanisa kuve nepfuti dzenyu kwengo yakareba kana makasavota nekuti vari kuda kutora zvose. Vanoda kutora pfuti dzenyu, vanoda kutora mabara enyu, vanoda kutora, vanoda kuparadza kodzero dzenyu dziri mubumbiro remitemo the Second Amendment. Vari kutsvagira mutungamiri wenyika vaJoe Biden rutsigiro vakakurudzira dare reCongress kuti ridzorere mutemo unorambidza kushandiswa kwezvinovandudza pfuti uyu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakati
when we think about the decisions orders are going to make in November, there's a clear contrast between where we stand and the former president. Let's not forget the former
kana takafunga nezvematano achatorwa nevavhoti munambudzi. Pane musiyano mukuru kwazvo pakati pepatimire nepane vaive mutungamiri wenyika. Ngatisakanganwei vaive mutungamiri wenyika vakataura pachena kuti vanhu vanofanirwa kuzvikanganwa apa vachitaura nyaya yemhirizhonga dzepfuti muAmerica. Saka ngatidzamisei pfungwa, ngatinzwisisei kuti tose tinokwanisa kupawo pfungwa dzedu panyaya yakakosha iyi.
Vatsigiri vaTrump vari mudare reCongress vanotsigira kodzero dzevane pfuti dzekuti vashandise zvivandudza pfuti izvi. Mumiriri wedunhu reFlorida mudare reCongress vaByron Donalds vebato reRepublican vanoti
the bump stocks, if you will, is really just a brace for people who have arm injuries who still actively shoot. That doesn't
chinhu chinowedzera papfuti ichi chibump stock kana muchikwanisa chinongove chekubatsira vanenge vakakuvara maoko vachiri kukwanisa kupfuura. Hazvireve kuti vave kunanga vanhuwo zvavo, hazvina kumbopfira zvakadaro.
Vatsigiri vavaBiden mudare reCongress vanoti danho redare reSupreme Court iri richakonzera kurasikirwa neupenyu kwakawedzera. mumiriri weCalifornia mudare reCongress vaAdam Schiff veDemocratic Party vakati,
without a doubt, there'll be some future tragedy utilizing these bump stocks, and we will all ask ourselves why.
Pasina kupokana, pachave nenjodzi mune ramangwana mukushandiswa kwezvekuvandudza pfuti izvi, uye tichange tichizozvibvunza kuti izvi zviri kuitika sei. Sei tiri kurarama nezvakadai.
Chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvezvizvarwa zveAmerica ndechevanhu vanoti vane pfuti, sezvakaburitswa nesangano retsvakurudzo rePew Research Center. Sarudzo dzambudzi dzisati dzasvika, dare repamusoro-soro riri kutarisirwa kupa mutongo mune imwe nyaya. Iyi iri nyaya ine chekuita nekodzero dzekuve nepfuti dzevanhu vane mitongo inorambidza kuve nepfuti nezvikonzero zvekuti vakapara mhosva dzemhirizhonga yemudzimba. Iyo yanga iri nyaya yabva kune mutori wenhau weVOA News Scott Stearns, yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirwa navaJameson Timber dzaunzwa kudare, dzimwe dzichitadza kufamba dzichiti dzakatyorwa makumbo nemapurisa dziri muusungwa. Vatsigiri veTRCC vakasungwa nemusi wesvondo vachicherechedza zuva reDay of the African Child vari pamba pavatimba kuAvondale muHarare, vachinzi vakaita musangano uyu zvisina mvumo pamwe nekuronga kukonzera mhirizhonga. Nyaya iyi ichaenderera mberi mudare mangwana.
Seven makadiko isu tiri ngochemera bhora muZimbabwe, bhora vatikuvadza vedu vei vatungamiri muZimbabwe. Vakomana nyika yakaita seZimbabwe yobva yashaya kana ground rimwe chete zvaro rekutambirawo bhora, rekuti national team itambirewo bhora. Kwevana chivhayo vari kupa vanhu mari ngangova ka stadium imwe chete zvayo muZimbabwe mwe. Vakomana tinotambirawo kunze iyo iri home ground, totambira kunze kune dzimwe nyika. Chinobatsirei kuti home ground? Akomana game ripi rinopa mari se football akomana? Sebhora senhabvu. Ndopi mutambo unopa mari senhabvu? Musatidaro vedu we.
Isu tiri vechechi yeSt Joseph Anglican Church tiri kukumbirawo rubatsiro kumakristu ose. Ose makristu ose zvavo tiri kukumbirawo, tiri veSt Joseph Anglican Church nzvimbe yaZura muZimbabwe. Tiri kukumbirawo kuti mutibatsirewo, tine kumbirawo mari. Kana muinai muchichinzwisisawo, mutikambirawo panhamba dzinoti 26+263714217196, ndodzokerera zvakare +263 4714217196.
Manheru vakanaka Studio 7. Iri dambudziko riri kuitika muZimbabwe, tarisai vana Jameson Timber vakasumba, vaida kuita meeting yavo isinei neZANUPF. Munangagwa neZANU zviri kuratidza kuti vanhu vari kugara vachingovhunduka. Ko, vanotyei? Iyo iri nyika yakasununguka, wakahwina election. ZANUPF yatishungurudza ndapota hangu. Kandi kutambura kuri kuita vanhu muno munyika yeZimbabwe, tarisai mhuri yapararira nenyika yose pasi rose pamusana pekutonga kuri kuita ZANUPF. Ko, Mwari dai achipindira vanhu vabvawo? Please, tatambudzika muZimbabwe. Studio 7 tinotenda nekuburitsa nhau dzedu dzatinotaura mazuva ose. Ndini Makina Johannes.
Izvo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwevechidiki vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachicherechedza zuva remwana weAfrica, kana kuti International Day of the African Child. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika disenda baku vii.